I think masoko ano atiyafazi ni economic tunota urani nani because magawana mareri kuta urwa isiru kwanza kwa account wafu yaka wanu kutaja kanyanisa uye maringa dai yaka shanda kumuku investa mwenezinja kera kwa infrastructure mwenezinja kera kwa social service taka ikindi zime zino suwisa especially taka talisana ni matambudiko atina wekishoni kakwe mari kukuto wana kutu already matambudiko hili ndiye kutaja kumaniza kana kutaja kuza account for na domestic resources kirinika ino ukumi wakanyani sisa kwazo ati kwanza mge tichi mobilize ama resources yayo
Vabiti maigara makachema chema kwazvo pamanga muri gurukota rezvemari pamakanzwa mugabe vachitaura mashoko aya makanzwa sei
zvakandibata ndakanzwa kutsamwa nemashoko akataurwa nemukuru uyu nekuti nyaya yemadiamonds ini ndanga ndiri mukati mayo zvekudai nguva yaanikwa ndirofanira kuti nditonyora huku renyaya yemadiamonds badzibadzi takaitika pamadiamonds apa ndechekuti takatanga kumaina madiamonds senyika muna 2009 between 2006 ne 2008 panga paine mhiri zhongana nemalegal battles aisanganisirane nekambani yainzi Africa Consolidated Resources
imi vabiti munowirirana here nemafiga akapohwa navamugabe yekuti izvo nyika yaifanira kunge yakawana $15 billion kubva mukutengeswa kwamangoda
tija iyoyo itori an understatement nekuti at one stage kambani yemasoja inonzi Anjin ndeyemasoja nekuti mashareholders anga ari mukambani yekuchina inotengesa zvemauto inonzi Noringo nemasoja emunomu kune dzimwe kambani dzese dzinoti DMC Diamond Mining Company Mbada kana Bu yakazvemarenge resources private limited ZMDC yanga iri shareholder but mu Anjin ZMDC yanga iri shareholder mame nemauto so vamunangagwa vanoziya nyaya iyi nehapermanent secretary wavo ndo vanga vari mumwe saka Anjin yanga iri kambani yemauto yemuringo kambani yemauto yekuchina nemasoja emunomu so Anjin iyoyo was the biggest producer it one stage yai producer makarat ema diamond anopfuura 2 million karat because ma diamond aya iaziziyawo akange unogona kuti arima nemakumbo ako zvako because anenge ari pamusoro asiyana neconglomerate asiyana netimberline so ukazoita mutengo wacho manji mutengo wangu uri kuipapo ndipo paunoona kuti taifanira kutogona kunge takatowana 3 billion nyoronyoro musitimanga
vachitambara muri kunzwa mashoko ari kutaurwa navabiti munowirirana nazvo here kuti izvo mari yaikwanisa kunge yakawanikwa kumangoda inodarika pamari yakataurwa nemutungamiri wenyika
chekuti andisisi handisi hangu insider munyaya dzezvemangoda izvi asi chinogona kuva chokwadi kuti mafiga akataurwa anogona kunge ari mashoma pane mari yakachetwa uye anogona kunge akawandisa hatina kuchoka kuti aisingwa negreta understanding dzanini semunhu anga asiri involved munyaya idzi but anogona kunge paine understatement yakaitwa nemutungamiri wenyika
ndichidzokera kwamuri vabiti imimi ndiri kuona pane gwaro rakanyorwa nezimbabwe mining development corporation ZMDC mugore ra2011 ne2012 vari kutaura ivo kuti izvo mari hongu vakaiwana asi mari zhinji dzaibva kumangoda idzi dzaiva mari dzaizopedzisira dzoshandiswa mukubhadhara vashandi kutenga mishina nezvimwe zvakadaro zvokuti izvo profit pachayo yanga isina kuwanda zvakanyanya imi munguva iyoyo makanga muri gurukota makaonawo here mabhuku ezmdc
ndotora chokwadi chekutanga ndechekuti zmdc haina kubata mari zvicho mari yakabatwa nezmdc handisingoti inombopfuura kana $500 million zmdc pachizvayo nekuti humuri hwaiitika hwangouri hwekuti makambani ayaya aibvumidzwa kunotengesa ngoda iyi directly nehurumende makambani aya aizoakaunda atotengesa but vazotengesa paipai zvavanozoti tatengesa nezvavakaburisa zvaizotozowirirana anonzi pachirungu mafd one forms aya akuitwa kureserve so waizoona kuti mari dzavanotaura tatengesa nezvii zvavakaburisa zvaisawirirana indotaura ravampofu vanga vari minister of mine ndotaura ravamugabe kuti president pari kudiwa panapa so vakomana vaichera ava kunyanyanya Anjin kunyanyanya Mbada ndo vainotengesa madiamonds aya vocreata inonzi pachirungu incestuous DNA audit trial yekuti vaicreate vashelf companies uku vacho vanenge vachitenga vacho vanenge vachitenga vacho vanenge vakabvumirira navo kuti ma price anga ari papers taita humuri waibva from layer 1 A to Z. Zvirinzwa kuti mari yaizopinda muZimbabwe yanga iri shoma, ende inini handifunge inini pamberi pamwari kuti izvi zvaitika mupopo asingazivi.